manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura.
Sangano reAfrobarometer richishanda neremas Public Opinion Institute kana kuti mpoi raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda asi veTCCC vanoti vanhu vanotya kutaura nekuti vanogona kuzoitwa kafira mberi.
Musangano wezvano PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president.
Asi bato rezanu PF rinoti richakunda zvine mutsindo. Mapurisa odududza pakurambidza bato reTCCC kuita misangano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrobarometer richishanda neremas Public Opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa. Asi pane vanhu vakawanda vari kuti havasi kuda kutaura kuti vanovhotera ani kana kuti vari kuti havasati vanyatsofunga. Mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Sangano iri rinoti dai pakapera tsvakurudzo iyi muna Chivabvu pakaitwa sarudzo, vamunangagwa vaigona kuwana mavhoti zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35%, kuchiti vachamisa vaigona kuwanawo zvikamu makumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 26% zvemavhoti. Vanhu vanogona kusvika zvikamu makumi maviri nemanomwe kubva muzana kana kuti 27% vanonzi havana kuda kutaura kuti vaizovhotera bato ripi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti kunyange zvabuda muongororo iyi zvisiri kuvafadza, bato ravo richakunda musarudzo sezvo paine vanhu vakawanda vasina kuda kutaura kuti vachavhotera ani kuti ave mutungamiri wenyika sezvo vachitya kuitwa kafira mberi neZANU PF.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura. Kozi mukatarisa violence ripo kumaelections apa. Vanhu don't trust anyone, even ukauya uchiti uri kuda kuita research. They start questioning kuti saka munhu uyu ari kubva ukupi. Tikamudza kuti tovhotera bato rakadai, there's a risk yokuti vanhu ivavo vanotengesa.
Asi sachigaro webato reZANU PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Musangano wezvano PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president and Vision 2030.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Varashwit Mukundu, vanoti zvavapachena kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichanyanya kukwikwidzwa nemabhiza maviri, vanova vamunangagwa navachamisa.
Saka apo tatarisana nesarudzo zviri pachena kuti mabhiza maviri achange achimhanya achikwikwidzana ndavamunangagwa navachamisa. Zvinoratidza zvakare kuti avo vasina kududza kuti vanosapota kana kuti vanotsigira mapato api ndivo vachave vaine simba rekusarudza vatungamiriri. Takatarisana nesarudzo dzichaitwa muna August 23.
Vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vakabuda muongororo iyi vachiti vaitya mhirizhonga dzine chekuita nezvesarudzo uye vangangodarika chikamu makumi mashanu kubva muzana 50% vakatarisira sarudzo dzegore rino. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki mune zvematongerwo enyika vamakliyo mapfumo vanoti zvabudiswa muongororo nemass public opinion institute hazvienderani nezviri kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Handei paground izvezvi tibvunze kana gogo chaiva vari mumbaro umo vari mumabvuku umo vanokutaura kuti zvinhu hazvina kumira mushe. 43 years tichitambura tichingoudzwa chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita. Paground chaipo tichida kutaurirana chokwadika ZANU-PF haina chayo. Tamboipa mukana ZANU-PF asi zvaramba. Saka kuti tirambe tichiipa mukana futi this time tinenge takunyepa.
Ongororo iyi yaratidzawo kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% munyika vari kuti upfumi hwenyika hwakaomesesa kuchitiwo makumi matanhatu nemashanu kubva muzana kana kuti 65% iri kuti nyika yakananga kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti ongororo iyi yananga nemonemo kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika.
Economy iri yamu yatinoti pachirungu hyperinflation zvira kuti zvinhu zvasvikira zvakanyanya ende kukwira kwezvinhu ikoko kunoafekta magarire evanhu uye zvakare makaona kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kuwana cheuviri vari muinformal economy.
Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti parakaita ongororo iyi rakakurukura nevanhu zviuru zviviri zvine mazana mana kana kuti 2400 kubva kumatunhu ose enyika mumadhorobha nekumamisha. Zvakabudawo pachena kuti vanhu vanosvika kana kudarika makumi matanhatu kubva muzana 62% vakati vari kutambura zvakanyanya uye nyaya yemabasa ndiyo yainzi inoda kunyanya kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Vakuru vakuru vemapurisa vanyora tsamba kumapurisa ari kumatunhu ose munyika kuti varegedze kuti vavirenge mutemo wesarudzo newe Electoral Act uye kuti ndrodzokora zvakare uye kuti vaverengewo mutemo wekuchengetedza runyararo weMaintenance of Peace and Order Act, kwete kungorambidza mapato ezvematongerwo enyika kuita misangano sezvo zvave kusvibisa zita remapurisa. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemisangano yebato rinopikisa yeCCC yakawanda munyika. Godwin Mangudya anoita panyaya inotevera.
Mutsamba yavo vajabhuni vanoti vakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti madispos vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo weElectoral Act pamwe nekuchengetedzwa kwerunyararo weMaintenance of Peace and Order Act, votora matano anoita kuti mapato ezvematongerwo enyika aite misangano yavo murunyararo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Unyati vaudza Studio 7 kuti tsamba iyi yaenda kuvakuru vemapurisa uye yakaburiswa kune veruzhinji nenyanya iyo vati vave kutsvaga.
Yanga isinei neveruzhinji, yanga isinei kumisha, asi kwaita nyanya munhu aita mutsikanzwa akawana mukana wekuona meno iyoyo ndokubva aiisa pasocial media. Zvinhu zvatisina
vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseru Anyavanoti,
vati vavona kuti nyika yese yazviramba, vanhu vese vazviramba, kana pasi rese razviramba, kuti vanoti vamunangagwa vanenge ita marali madira acho jina kana pazvimastadium zvisina kana matelesi, asi havana chamisa vachirambidzwa. Mapurisa seri mukatara munana Zeta Rapita Omnison kunana Chikurudhi maelection e2008 vamugabe pamwe aitira mavhoti 6 kana mavhoti 7. Kuvhota chako mapurisa vanhu vakatongwara, vanhu vanoziva zvavanoita, vanhu vasina kumbopisa zvachose, asi vanhu vachimbunyikidzwa nevakuru vezano.
Mutsamba yavo vajabuni vanoti svondora pfuura mapepa nhau nemadande mutande ange akazara nenhau dzekuti mapurisa airambidza vemapato anopikisa akiita misangano izvo zvaizokonzera mhirizhonga. Nokuda kwaizvozvo vanoti madispo anofanira kuona kuti mapato ese aregezwa achiita misangano yavo kunze kwekuti paine zvikonzero zvakasimba zvekumisa kuti misangano isaitwe. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti Triple C ichaendera mberi nemisangano yayo vachiti vanozviziva kuti mapurisa ange ari kushandiswa nebato reZANU PF.
Isu tinoenda mberi nemaprogramu edu hatizomisi nani nani zvake, nekuti mutemo wenyika unovhumidza munhu wese ane kodzero, zvikuru sei mapolitical parties akafanana netriple C tine kodzero rokuungana nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe nyika yese.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati mapato anopikisa zvikuru reTriple C vanonetsana nemapurisa nekuti havadi kutevedzera mutemo.
Now we know that the opposition, particularly Triple C, has not been clinical in following that route. And that is why they are having challenges with the police.
Tinozviziva kuti mapato anopikisa zvikuru sei Triple C haadi kutevedza mutemo, ndosaka vachinetsana nemapurisa. Iri dambudziko ravo harine nesu, isu tinoronga misangano yedu.
Danho remapurisa rinouya apo bato reTriple C riri kuchema kuti range riri kurambidzwa kuita misangano nemapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mukupera kwesvondo, Triple C yakarambidzwa kuita misangano kuBhindura, Mazowe nekuChiredzi, uye kubva gore rapera bato reTriple C rinoti misangano yaro makumi mapfumbamwe nemiviri yarambidzwa kana kukanganiswa nemapurisa kana vatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuenderera mberi kumasvingo nekumanikaland, uko nhengo dzeTriple C dzinoti dziri kurohwa nenhengo dzeZANU PF asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Godwin Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bato reTriple C rinoti nhengo dzaro shanu kusanganisira vatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kwaGutu nekuChipinge vakarohwa uye vakatotiza misha yavo vachityira kuitwa kafira mberi. Vatatu vari kukwikwidza vakarohwa ndiva William Tondoro veward 3 kwaGutu, vakavikwa kumba kwavo vakarohwa chaizvo, uye vaCaleb Chenjerai Dloko veward 13 naBattle Nyanise veward 14 kuChipinge, avo vakarohwa vari pamusangano wavo neZuro. Vamwe vatsigiri vebato iri vaviri kwaGutu vapedzisai manjombo naMuzvare Shumirai Tagu vanoti vakarohwa zvakare svondo rino mushure mekurohwa nechishanu chadarika. Muzvare Tagu vanoti vakavingwa kumba pavo usiku vakarohwa chipomerwa mhosva yekuudza Studio 7 kuti vakange varohwa nevatsigiri veZANU PF.
Wakabva ndisika padumba apa ndine operation saka iri kutorwa. Ndibva ndabva ipapo ndokuenda kumba ndakangonotsova mapiritsi anga ari kumba ndichibva ndaakushandisa nechitwa dipeni yeite nani. Manheru akuswera nezuro ndakaona nomeni nemumwe mukomana wanga nai vakasvika pamba vakanditiretena kuti vari kuya apagariki pamba sako kuti ndataurire paStudio 7. Saka baba wakabva vati ini nezvokuparirwa pamba pangu handidi dzako panapa ndibvandadzingwa pamba izvozvo handisi kumba.
Izvi zvatinirwawo navamanjombo avo vati vari kutogara musango sezvo veZANU PF vari kuya kumba pavo manheru oga oga. Vamutondoro vari kumirira muward 3 kwaGutu vanoti vakatotiza pamusha pavo nekuti vakavingwa kaviri pakati peusiku vakasiya vavimbiswa kuurawa nekuti vari kumirira vari kubato reTriple C.
Ndatakatovata samuweya natovata pamba zuro totongoti vatova ne 4 days zvakati vachikuya pamba pavo vachingovhiringana neni havari kuti kwanzi riri kufamba uchikampeina weTriple C saka tiri kukuuraya kana kuti unofanira kutotama munzvimbo mavari kugara nekuti muno mamwiti nezveizvozvo.
KuChipinge vaHloko avo vari kukwikwidza vakamirira Triple C muward 13 vanoti vakarohwa pamusangano wavo wavaiita wekutsvaga rutsigiro neZuro pazvitoro zvekwamapungwana.
Musi weSande anova neZuro ndo patakanga taakuita musangano wedu, vanhu veZANU PF vakauya vakaimba vakauya nekwatanga tiri tichiita musangano vachiimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachiti havasi kuda zvemhirizhonga musarudzo.
Up to now there's been no violence. Let's keep this. It is good for us.
We don't need to please anybody. Mwanu mishat no gara, na masabu kedu mahetme na mazimambo, gati parize kuirana.
Izi ziruti ni rwao, ni muta orerewe zanu PF mumasu ingo, vapepu kai chuewe.
Atiti giri mirijonga wa mtimba. Kufunga tinongora mba atiti dokoro raje, shoko eroro. Kuti mirijonga atiti giri. Asije, tisingata alisiri kuti iwa wanozo ya wachi komble na kwa muri kune kenyuroko. Vanege wa siriwe, vane atanga chii msindo. Atipa zivi papu tupaka mirase. Isuzo usanga no position yetu ingori ngeche teyoyo. Atiti giri mirijonga. President wedu kwa pa mnanga kwa nunga wanutaura. Zwa nezwa wanutaura. Kuti tinoda a peaceful election.
Asa kafano bata chikaro chemtevedzeri wemutauriri we TCC wa Ostalosis vavatenda kuti mirizhonga kunengo dzavo munyika iri kuwedzera.
No zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka. Ndosaka muchiona vakushandisa mirizhonga, vakushandisa uchidzira vanhu. Asi vanhu vemuZimbabwe ruzhinji rukuziva kuti yava nguva yekuti iite shanduko munyika. Imbotsva yavadzitswa 43 ZANU ichikonewa. Ndosaka muchiona vachifosa vanhu, vachibvasa vanhu, vachitiretena vanhu. Asi takaudza munhu wese kuti kupedza zvinhu zvese kuenda pabalot musi wa23 August tovhotera shanduko, tovhotera vachamisa, tovhotera TCC.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vange vasati vanzwa nezvenyaya idzi vakati vachitaura nevakuru vemapurisa kwaGutu nekuChipinge. Asi vatsigiri veTCC vanoti chero vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa vatsigiri veZANU-PF havatsungwi. Ndakambirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune mukuru wemajeri weZimbabwe Prisons and Correctional Service kana kuti Commissioner General Moses Chiwobvu, vachida kunzwisisa kuti sei vakaburitsa musungwa vaBobby Makaza vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa mujeri reHarare Central Prison musi wa19 Chivabvu. Vamakaza vekwamurewa vakaburitswa mujeri pakaregererwa vasungwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti vamakaza nevamwe vakabatwa nemhosva dzekubata chibharo havaifanira kuve vari pavasungwa vanokwanisa kuregererwa pachirongwa chemutungamiri wenyika ichi. Mwana ane makore 15 akabatwa chibharo navamakaza akaenda kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achida kunzwisisa kuti sei vamakaza vakaburitswa mujeri. Mukuzenya iyi Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata rimwe gweta riri kumirira mwana uyu vapaida moyo Saurombe.
Sekuziva kwamuri kuita kuti kune vasungwa vakabudiswa mukati metirongo anda what we call a presidential amnesty. Vakabudiswa vasungwa ava pane vasungwa vamwe vakabuda vanga vakapomerwa mhaka dzakaita sekubata chibharo. Vakabudiswa mukati metirongo asi mukatarisa imimi chisungo chakaita kuti vasungwa vavabude chachakataura kuti pane vanhu vasingafaniri kubuda vanonziwo specified offenders. Saka pavanhu ivavo pane vamwe vakabuda ipapo. Saka semagweta pane mumwe anga akaparirwa mhosva yekubatwa chibharo ari mwana mudiki akauya kumagweta akati ndoda kunzwisisa kuti munhu akandibata chibharo akabuda sei mukati metirongo zvakafamba sei. Saka takanyorera isu vematirongo tsamba kuti vatsanangure kuti munhu yakabuda sei yanga asati apedza kusevha sentensi yake mutongo wake wanga wasati wapera kuti apike njeri. Saka takavapa kusvika mufechishanu vanhu vekuprisenza vasati vatipindura.
Zvamira zvakadaro tichiona kuti hamusati manzwa kubva kusangano iri muchaita sei?
Tichatora mamwe matano kubva ipapo kuti tione kuti zvingaongororwa sei uye kuitira kuti vasungwa vaisafanira kunga vakabuda vakwanisa kunga vachidzoserwa mukati mematirongo. Saka tichanga tichitora mamwe matano vhiki rino risati rapera ekuti vanga vasingafaniri kunga vakabuda mukati metirongo vadzoserwe uye matare edu aongorore kuti vakabuda here zviri pamutemo. Kana vasina kubuda zviri pamutemo uye pamutemo wacho uri kuti vabude kana vakabudiswa vaisafanira kubuda matare edu tinakumakuru kumbira kuti aise iwo mutongo wekuti nyaya iyi iongororwe zvidzokere pakare nekuti ma victims vanga vasina kuapproachwa vanga vasiri kutoziva kuti vanhu vakashungurudza vakunze vabude mutirongo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. China nhasi yaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira unonzi Forum on Global Action for Shared Development. Musangano uyu wapindwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari padande mutande muHarare. China yati yashandisa mari inosvika mabhiriyoni mana kusimudzira nyika dzichiri kubudirira. Mangwana, America iri kuitawo musangano kuBotswana weUS Africa Summit uchapera nemusi wechishanu. America inoti makore matatu anotevera yaisa parutivi homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 bilioni yekusimudzira budiriro nekutengeserana neAfrica. Ko, chii chiri kupa kuti China neAmerica dziite chipatapata kuita misangano yekudyidzana neAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kumhanyidzana kuuya kuAfrica hazvingori hazvisi kuperera tingangoti paAmerica neChina chete. Nyika dzakawanda dzakabudirira dzakaita kunge vana Germany, vana France, vana United Kingdom, vana Japan, vese vari kumhanyidzana kuuya kuAfrica. Imwe neimwe nyika dzandataura idzidzi dzatoitawo kana kuti dzakatoita maAfrica Forum apo padzinenge dzichiunganidza vatungamiri venyika dzemaAfrica vakawanda. Chikuru chiri kuita kuti nyika dzakaita kunge America neChina dzinyanye kuda kudyidzana neAfrica kana kuti dzidzoke kuAfrica, chekutanga inyaya yezvicherwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya yezvicherwa zvakaita kunge chekutanga goridhe, iro rinova kazhinji rinopa uremu kumari dzakasiyana-siyana pasi rose. Tikatarisa nyika yeUnited States of America ndo ine atinoti magold reserves akawanda kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Saka vanoramba vachida kuti vange vachiwanza mareserves iwayo kuburikidza nekutsvaka nyika dzinochera goridhe. Africa inenge iri pamusoro kune nyika dzinochera goridhe, uye goridhe inocherwa muno maAfrica hatinyanyisi kurishandisa muno maAfrica. Tinoriburitsa kunze uko kwarinokwanisa kunogadzirwa zvinhu zvinenge zvidiwa nevanhu vekunze, uyewo vane mari dzekutenga zvinhu zvinogadzirwa kubva kugoridhe. Saka chinhu chikuru chakanyanya chavanenge vachida zvicherwa. Tochitarisawo kwakuenda pasi rino rokuti mota kana kuti dzimotikari dzingange dzaakushanda mumakore ari kutevera dzinenge dzava kushandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles. Saka zvicherwa zvinoshandiswa pakugadzirisa mabhatri emotikari idzi zvinobva tingangoti kulithium. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica ndo dzimwe nyika dzine zvicherwa izvi. Tichitarisawo futi zvimwe zvicherwa zvakaita anonzi marare earth elements, zvimwe zvakaita kunge vana platinum, vana nickel, zvinhu zvinoshanda tingangoti kugadzirisa mawaya emagetsi nekugadzirisa zvinhu zvakaita kunge makombiyuta nezvimwe zvakasiyana-siyana kunyika dzakaita kunge America neChina. Kureva kuti Africa inenge ine basa guru pakuchera zvicherwa izvi kuti zvizokwanisa kunogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kuAmerica kana kuChina.
Ko iyo Africa yacho ingaite sei kuti ikwanise kuwana chouviri iregedzwe kungomorwa upfumi hwayo sezvinonzi zviri kuitika kune nyika dzakawanda kusanganisira iyo Zimbabwe?
Dambudziko ratinaro kana kuti dambudziko rawira Africa idambudziko rokuti hatina kubatana. Saka kusabatana kwedu kunoita kuti tipiwe anonzi matrade deals asina kufanana. Saka nekudaro chinhu chekutanga chinofanirwa kuitwa nenyika dzemuAfrica kubatana, kuitira kuti patinenge tichitaura nenyika dzekunze titaure tine izwi rimwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare kuBrussels, Belgium. Direct from Muchirongwa chanhasi chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nezvechirwere chinokanganisa ganda richiita makwamba makwamba kana kuti vitiligo. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Umwe ane denda iri ndiva Prosper Zvoto vanodzidzisa paAlfred Bates School kumaBoreen muHarare. Vanoti vane hurongwa hwekuparura sangano rinobatsira vana vechikoro vane denda iri. VaZvoto vanoti dambudziko ravo rakatanga vachiita sekunge vaive nemunyawiri mugore ra2010.
Ndakaenda kuChina saka ndakaaffectwa nechando. I told her when I got a tension. So when I came back to Zimbabwe, you know, my temperatures, but it was a sudden change in my temperatures. So I started to continuous for 3 months.
Vanotiwo amai nemudzimai wavo vakashushukana zvikuru pavakatanga kurwara.
But there I can't stop a minyawiri. No, there I can't take just my spots, but the whole skin, the whole skin. Right. So I spread like field fire. Then at that time, then Changurora, my wife, I happened to have a patch. Simungua, there's a paper, she can still change. Saga Tango affect. Saga Muriang, Yanamayang.
VaZvoto vaendera mberi vachiti
varume zvishuwa vabude pachena sezvinoita vakadzi. Guys, let's look at it. Takangofanana nemunhu wese. This is a condition. But varume havasvikamuchiri.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweganda kana kuti dermatologist Dr. Donald Mutangadura vanoti kunyangwe hazvo VaZvoto vachiratidza kunge munhu ari kurarama neusope, zvirwere izvi zvakasiyana.
Sekuziva kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu, ngoti chete chirwere chinonetsa vanhu kuti unogona kusemwa nevanhu uchinzi uri murungu dunhu, unongoziva muitiro munoita vanhu vedu isusu. But haichina ngozi pautano, kunyanya vechidiki unenge wakubvunzwa nevamonzi wakaita sei, unongoziva vabereki vangu kuti musatambe naye akazodii, zvinogona kuzokanganisa vanhu magariro kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru chaivo. Ende hachina basa kuti murume mukadzi, zvinongobata vese.
Dr. Mutangadura vaendera mberi vachitsanangura mutsauko uri pakati peusope nedenda revitiligo.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemajins chekutinozvarwa nacho, chiri inherited, chinofamba nemadzinzi. Asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewo. Zvinoitika pane zvekuti muviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti muviri unovakwa nemacells tudhinha tudikidiki tunovakwa muviri yedu kuti ubatane. Saka macells iwaya pavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu. Saka pakarwisana macells anogadzira ganda kuti risvibe anonzi mamelanocytes. Kana macells aya anonzi mamelanocytes akafa, panosara pakachenuro, ganda rinochenuro, sara pakachena.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Achiri panyanga vatsinhirawo vachiti
vitiligo painenge ichiitika inoita ichiprogressa, inowanza kuti ichiendera kumberi ichiwedzera zvichitanga zvigunoona maoko ese adi achenuruka. Kana muchifamba mutaundi pamunomboona munhu ane maoko akaita kunge murungu, maoko chete ndo akaita kunge murungu, asi face yese kana kuti bodi yese imwe iri yemunhu mutema. Inyaya yekuti yatinoti melanin iyoyo kana kuti macells iwaya anonzi mamelanocytes anoita kuti skini yedu, ganda redu ringe riri dema, anenge achiti achipera. Chinokonzeresa chirwere ichi hakuna anonyatsokuziva kuti chii.
Umwe aive nemukurumbira aine chirwere chevitiligo muimbi mushakabvu Michael Jackson. Vamwe vakawanda vaiti muimbi uyu aishandisa mishonga kuti aite kunge muchena, asi akazobuda pachena achiti ainge aine chirwere ichi. Kunyange chirwere ichi chichinetsa kupedza vanhu vari pakati pezvikamu 10 kubva muzana nemakumi maviri kubva muzana vanogona kupora, asi ndokunge vakurumidza kuwana mishonga. Chirwere ichi chinogona kukonzera chirwere chegomarara, kutadza kunyatsoona, kunzwa uye zvimwe zvirwere zvakaita sezveshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kwebato rinopikisa RCC kuita musangano nemapurisa. Asi nhasi mapurisa achizodududza achiti rave kuzobvumidzwa kuita musangano pamwe nemamwe mapato ose anopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reAfrobarometer richishanda neremas public opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika yeEmerson Mnangagwa vanokunda, kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutya kutaura zvavanofunga. mapurisa odududza pakurambidza mapato anopikisa kuita misangano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
ngiyibona research le ekhitshwe iAfrobarometer. But thine ethu internal researchers layo hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni loluzayo.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso yeAfrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba ke yomkhankaso wethu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili ngemikhankaso yokhetho oluzayo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Business Summit ngesikhathi eleChina lisenza imihlangano efanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer eZimbabwe luveza ukuba ibandla leZANU-PF linganqoba kukhetho lukamongameli. Luveza njalo ukuba abantu abaningi eZimbabwe bakhuluna ngesimo esibi somnotho welizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso ye-Institute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla leZANU-PF ukhetho lukamongameli ukuthi abafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ukuphenyo lolu abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% ngabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edale lephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu unkosikazi Simangele Nyede uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And if presidential elections be held the day after ZANU-PF attract 35%,
nxa ukhetho lungenziwa iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa i-CCC. Ukhetho lwamaparliamentary iZANU ingathola 35% kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabutho Moyo webandla leZANU-PF uthi uphenyo lwe-Afrobarometer luyitshaye ekhaleni.
Ngiyayibona i-research le ekhitshwe i-Afrobarometer, but thine ethu internal researchers layo hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni loluzayo. So mhlaka 23 Ncwabakazi yikho lapha okuzavela khona ukuthi into engiyikhulumayo yinto ekhona, into ephilayo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizasebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akula mgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi akula kudla izitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele ukubana kube le nguquko, inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa. Kuyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sehluleke ukufaka
ama candidates endaweni eziningi kakhulu. Mhlawumbe uyikho kwenza ukuthi nje iAfrobarometer ingakhulumi lathi lokukhuluma langathi. Kodwa hayi ibandla le MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo uMnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba kukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotele ubani ngabantu beopposition besisaba umuntu interview ukuthi ngxenye ngabe engumuntu westate kumbe ngabe yi-CIO. So ebantwini abaningi bona abathi abafihlile ukuthi bavotele ubani kulabantu beopposition bonaba.
Kunye njalo okuphume kuphenyo loluyikuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalitshumi bathi bazavota ukhetho oluzayo. Abafika isilinganiso sokungamatshumi ayisishiyagalombili yanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimele iTito 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inkokheli yamapholisa ithi kumele amabandla aphikisayo avunyelwe ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo, hatshi ukuvinjwa sonke isikhathi ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe. Umbiko lo ulandela ukuvinjwa kwemihlangano yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMaswingo, eMashonaland Central lezinye izabelo, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Kulencwadi elotshwe ngomkhulu wamapholisa obona ngezokhetho u-Commander of Elections u-Commissioner Ndofandayedza Jabon obhale amapholisa alezikhundla eziphezulu esithi akumelanga bavimbe imihlangano yamabandla aphikisayo ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe elizeqhuba ukhetho mhlaka 23 Ncwabakazi. Esikhulumeni samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi leyo ncwadi akumelanga ibalwe nguZulu ngoba besezandleni zenkokheli yamapholisa.
Igodi incwadi le ibona ku-social media. Incwadi le ikade ifanele ukuthi ihambe kuma-police commanders kuphela, not kuZulu kumbe ithathele zendaba. So umuntu ofake i-message leyi siyamdinga kathesi njalo singamthola sizamjezisa. Njalo thina njengeSouth Republic Police sihlala sikhuluma la ma-commanders sisebenzisa amamemo, amamemo lawa for internal communication, not for public communication.
Ababona okwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba amanye amapholisa afisa ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Amapholisa asanda kuvimba imihlangano embalwa yebandla le-TCC egoqela okumele wenziwe eBhintura izolo okusungula okusemthethweni umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. UMnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi baqhubela phambili ngomkhankaso wabo loba bevinjwa ngamapholisa.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba ke yomkhankaso wethu. Ikubona bethuma amapholisa bezama ukulimaza abantu nokwethusela abantu, kodwa siyaqhubekela phambili. Yikho libona izolo ke besisendaweni yonke, ilizwe lonke ke ama-MP ethu lamakhansela beqhubeka ngomkhankaso. Emalangeni azayo sizabe sisemiklend sisebenza, ama-relate akhontinue aqhubeka. Asoze samisa iZANU-PF ngoba iZANU-PF yi-competitor layo njengathi angeza ke yasimisa ukubana siqhubekele phambili ngekampeni yethu.
Umkhokeli webandla lezaph uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa avimba imihlangano yamanye amabandla aphikisayo.
Ngiyamangala ngasotsho ama-reliable lapho sisebenze sithini. Akumelanga kube njalo, akukho emthethweni lokhu ukuthi uvala ama-reliable abantu, kanti kumele kubuse inhlanganiso eyodwa yini kuphela elizweni lapho. Kero kuvala amarali kutshengisela ukuthi kuvalelwa amanye amaphathi phandle ukuthi singasasebenzi. Thina njengezabanlako lokhu siyakukhondema kakhulu okwenzakalayo lokhu.
UMnumzana Mqondisi Moyo omkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uthi akumangaliso okwenziwa ngamapholisa.
Kuyinto embi kakhulu, sikubonile lathi izikhathi eziningi njengeMthwakazi Republic Party amapholisa besimisa besiyalela ukusiclear amarali ethu ama-elections lawa asoze be free and fair ngoba iZANU-PF isebenzisana leZimbabwe Republic Police bayavimbela amabandla aphikisayo ukuthi benze amarali.
Ibandla leZANU-PF lilandula ukuthi lisebenza namapholisa ekuvimbeni imihlangano ye-TCC. UMnumzana Tafazwa Mugwadi umqondisi wezemibiko kubandla elibusayo.
iZANU-PF ikholelwa kukhetho
oluhamba ngendlela ngakho yonke amabandla epolitics kubalisela azimele wodwa akhululekile ukwenza umkhankaso yabo kodwa kumele belandele imithetho yakhona besebenza belandela izinqumo zogwalo lemithetho ezikhokhelwa yiZimbabwe Republic Police asiboni thina njengeZANU-PF ukuthi singenayo esigodlweni seZANU-PF asila sigodle seZimbabwe Republic Police
uZulu ulinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi imihlangano ezabizwa ngamabandla aphikisayo kusukela namhlanje izaphathwa njani ngamapholisa Himele Studio 7 igama namuyeza Jesus Banda.
Ulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Business Summit uzaqhutshelwa kwele Botswana kusukela kusasa ngakusiyafika ngolwesihlanu. Abaqoqa umhlangano lo bathumezele abezindaba umbiko othi bakhangele ukuba umhlangano lo uzangenwa iziphathamandla zakwele Melika, inkokheli yezwekazi le-Afrika, osomabhizimusi abadabuka endaweni ezijiyeneyo labanye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele-China namhla liqhube umhlangano walo omkhulu lenkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umhlangano lo kade uqhutshelwa ebulenjini be-intanethi. Kwenzakala nikuzwekazi le-Afrika okanya lithakazelelwa ngamazwe empumalanga lawentshonalanga. Uze xoxwe ngodaba lolu sixhume umnumzana Angus John Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies.
Izwekazi le-Afrika once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawa wonke. Thina besikeyile futhi umhlangano kade silawo owama-carbon credits e-climate change e-Victoria Falls belekhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana nokuthi bonke basidonsele ekhoneni labo America la esiphila njanini ngapha sizandinika imali ze-climate change i-China la esinjalo i-Russia la esinjalo i-Africa yiyo kathesi esisethi ku-center of i-global development ngenxa yokuthi silawo sinama-natural resources abawanifunayo ukuze bathuthukise amazwe abo ngoba bayakhompitha kathesi bakumsemncintiswaneni. So umuntu ozaba khona i-control of i-Africa uzaba sephambili aninti abanye ekudevelopheni izikhali ngoba le technology ngokulesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani ngokho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokuneshwa sithola abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba basayine ama-contract bathole ama-$2 abanamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela ku-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye bananzelela ukuthi i-Africa kade wonke umuntu uyangifana lentombi ishelwa ngamajaha wonke e-Africa izigqaje ibisisiba ibekwazi wathi swe kade abakhokheli bethu bavuma noba yini bangaphiwa inokuzimavela okuncane babe sebevuma basayine kuphela. Yikho sibohlupho khona siphinde ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukiselayo.
Kukho konke lokhu abantu banga
ingayikhona lapho sekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beselemuva. Yikho ngikuthiwe khona ukuthi intshingaphi sikulii i-Africa ikuleadership abantu babe besele abantu bengazilitho kanti bengikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazele ukuthi kuyini khonoko nxani labasakazi singasabuyanga lakhuluma lathi sesesinolwazi zijana siyafundisa abantu abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu besengibesala bengazi lutho abakhokhela aqhubeka besona i-Africa ezoziye ndawo.
Umnumzana Angiton Sibanda ngumqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi uthi uhulumende namhla unike ibandla lezanupf le-MDCT imali efika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Uzihambi kutshele iphephandaba le-Herald ukuba phakathi kwemali le elezanupf lithole imali efika $700 million ngoba yilo elilamalunga amaningi edalela ephalamende. Imali le ngesikhathi esisuka kuzibandlela kusiya kumpalakazi lonyaka. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika wethekelela amazwe akwezikazi le-Europe lapho akhuthaza khona inkokheli yamazwe la ukuba asekele ngamandla ele-Ukraine eselesi sikhathi eside lisihlaselwa ngele-Russia. Umkhokheli wakwele Iran uMnumzana Ibrahim Raisi ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe ambalwa ekuzwekazi le-Afrika kusukela kusasa. Ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Kenya, Uganda lakwele Zimbabwe. Akuvamanga ukuba inkokheli yakwele Iran ithekelele kuzwekazi le-Afrika. Abantu abalombala wejwabu elimabalabala okubizwa ngesilungu ukuthi vitiligo bathi kukhanya ingani kasaziwa kakhulu ngoZulu isimo lesi esihlupha njalo ingcwethi ezibona ngezempilo kahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osakhulayo uChristine Majikavira odabuka yekhwekhwe enkabazwe ngomunye wabalesimo lesi.
Imagine it 7 years. A 7 years you are a child. You don't register much.
Ukucabanga nje usasele minyaka engu-7 uyabe usaseyingane awazi lutho ngokwenzakalayo. Kodwa ngase ngivuthiwe engqondweni ngesikhathi ngile minyaka engu-7. Kwakunzima. Unkosikazi Amantha Rudo Nyamkondiwa laye olesimo lesi uthi kazange abandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.
Stress and depression are real things. Suicide is a real thing, guys. I thought about it. I did.
Ukuhlukumezeka kwasengqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo. Ngacabanga ngakho kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyo ndlela. Banenge abantu eZimbabwe abalolwazi olungatsholutho ngesimo sejwabu elimabalabala. Umnumzana Bongani Moyo ohlala eHarare uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungagxilanga ezifundweni zesayensi.
Ndingakakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi yinto ekhona umuntu uyahlaselwa ngayo. Abantu nxa bengabakwazi sebefundiswe ngayo le condition songenza ukuthi bangabandluli labo abalayo le vitiligo.
Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempila kahle umoyo ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uZulu okuqondileyo ngevitiligo.
Bayaziswe ngayo kakhulu kwenzela ukuthi kungabi lokubandlulula labo abangaba lelesi simo abatholakala behlaselwa ngaso lesi simo.
Unkosikazi Siphiwe Simango wakobulawayo uyakusekela lokho.
Kuyafanana lathi skin sethu sona lesingathola obovu kulami, mina sokumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesabanye. Soke abakwamukele benje ngoba benjalo ngoba hheyi lokho kungabali masa kakhulu.
Ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Mwatseruka Mulutu uxwayisa uZulu ukuba azinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga.
But people also have to remember that it's not just the sun when it's sunny, but also on a cloudy day.
Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele. Imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni kuyiyona eyingozi ejwabini labantu. Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amabili lane 20-24 years. Abezempila kahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa izinto eziningi ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi njalo sekuke kwethulwa imibono ehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama-cells alungisa umbala wejwabu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izizalwana zeVictoria Falls eziphila ngokudobha okulahliweyo zithengisela abakumsebenzi ye-recycling zikhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngesikhathi isimo somnotho wakuleli siqhubeka sisiba lukhuni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungelampumulo zithi inzuzo eziyithola emasuwe damsite kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi iningi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe osele minyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo uthi wazithola esesimeni lesi yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Ngathi ngumsebenzi ngawuswela yinto angeza ukuthi ngele khona
labantu behlala zenze yenale imali esikhuluma ngayo lokho kusebenzisa ukuthi silona lamagambosi emaglovisi.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi sitolo imali yalapha isitolo sezofika uthenga nje uzithengele kwi-10 kg lokuyimpuphu. Kakhulu nje wesitshebo lesiningi nje walizibonela nakukhansi kuyalahla ukudla kwamazambi. Lokhu yinto ezithathelwa amazambini lezi. Zobe zigcwele imoto ekhansi afika zalahlelwa lapha. Angikhe imomcream donut konke bida wadi vele kuningi amazambane. Bathi badobhe badobha abantu. Yizinto isitshebo zelezi. Nasiyane samzi lapha endlela impuphu ikhona ngathenga amalanga lana ngithengisa amagabha. Nanti yabona amambodlela ngiyathengisa kade ezimbili imali nakwazi ngiyathola mali.
Omunye njalo odobha okuthiyeneyo endaweni le ngomnumzana Jabulani Ndebele osale minyaka phose engamachumi amabili ekulindawo uthikala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha uthi akwenelisayo yokunakekela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi impilo inzima le. Impilo inzima isebenza siyibone. Umsebenzi uthengiswa. Sebenza bawuthenge ngemali yikho ikweza sihle sizoyidinga na xa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi esebenzi manje angiyitholi imali yangona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi usele minyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kalalutho oluveza lokhu laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khona okokuzimali okuncane kokusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi uma nxa singalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela konaphi izinto zethu. Izinto singasathengisela abantu abavele eHarare mhlawumbe lathi sithengisele konaphi izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho kwizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShinkirayi Makhunze owaqala lo msebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala laye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblem ama-gloves, isicathulo, cloth and water, manzi. Silamanzi lapho esisebenzela khona. Sidinga amanzi kanjani?
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezinstart kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kweleZimbabwe kalela msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo yemasuwe dam site ngezinga eliphezulu eliza kwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo yokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 nesaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana lokunye.
Mina engikhulumayo nguMandlovu, ngiseBaby Bridge ezizani. Ngicela ukubingelela umakhelwane bami bonke ibe ngiqala ngabo ngoba yibo abangani bami. Ngisithi maka uNkulunkulu aligcine umakhelwane bami. Bese ngiphenduka emzini wami ngizobingelela umyeni wami, ngibingelele abantwabami uLindokuhle Ndlovu noShelter Ndlovu. Ngithi uNkulunkulu makangigcinele lina likhulelize likhokhobe bantu bami. Ngikade ibhasi ngiqonde eManama eGwanda, lapho engithola khona izihlobo zami le ntombi ezala mina engumaNdlovu Dudla Nanini. Hhayi, khula uzukhokhoze intombi yakithi. Bese ngithi ngizobingelela abazukulu wakhe uRefilwe Ndlovu noShepherd Ndlovu noThabo Dube. Hayi, khulani bantu abami lize likhokhobe, lize lidlulise iminyaka leyo elibona ugogo ekiyo ngalesi sikhathi. Bese ngizobingelela ubhuti wami uNgqabutho Ndlovu kanye nabantu abakhe Clarity Ndlovu, uDignity Ndlovu, uPhindile Ndlovu. Bese ngizobingelela isidudla sami, ngiyakuthanda isidudla sami, ngakukhetha phakathi kwawo wonke amalubo omhlaba. Ngikuyakhe kuzube lesinyayi muzi wami lo. Ngiyabonga Studio 7.
Yelo-ke umlaleli weStudio 7, la unxwafusa ukuthi usithumezele umlayezo wakho, sithumele kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Enye njalo +1 202 394 4872. Ngiphinde njalo, +1 202 394 4872. Ye, kunjalo ke namhlanje khonapha ke uhlelo lokubingelelana. Ye. Life Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Abakwebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaqhubekela phambili ngemikhankaso yabo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Summit kwele Botswana. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesanga ngenjabulo, ngumthembo ozithembayo uKips Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.